manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita23/2020. Makatirira ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi maviri nevatanhatu. Dare redzimhosva ranyima muchuchisi wehurumende vatapiwa kasema mukana wekuti vabvise mari yechibatiso.
Kukuru kuita transport kubva kuchinhoyi kusvika kuHarare kwakonzeresa kuti isusu vari kufamba pamaholidays panapa tipinde pamatambudziko just because kana ichikwira kubva pa3 chena pa6 ne100%, that means kuti hazvinatsi kufambira zvakanaka.
Vanotakura veruzhinji vari kutora mukana wezororo rekisimusi kukwidza mari dzinobhadharwa neveruzhinji.
Urungwa yatuwa nasi urera mba mangwana uziradzwa mushifaiti zvururu
mutori wenhau dzemitambo Tendai Ndemera otarisirwa kuuradzikwa muHarare nemusi wechishanu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 326. Nezuro wakare vanhu zana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 122 vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu zana nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro ava vanhu vasina nhoroondo yekubuda kunze kwenyika uye vanhu gumi nevanomwe vanhu vakadzoka munyika vachibva kuSouth Africa. Izvava ikureva kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu ane makumi mana nevana kana kuti 12,544. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nezana nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 10,159 mushure mekunge vanhu makumi mana nevanomwe vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vava zviuru zviviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 2,059. Uwandu watakuzivisai uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Dare redzimhosva ranyima muchuchisi wehurumende vatapiwa kusema mukana wekuti vabvise mari yechibatiso richiti vanogona kutiza nyaya yavo isati yatongwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vangoni nduna vati zviri pachena kuti zvakaita navakasema pakatanga nyaya yavo zvinoratidza kuti vanogona kutiza nyaya yavo isati yatongwa. Vanduna vati apo zvakabuda pachena kuti vakasema vainge vava kupomerwa mhosva vakatanga kudzima mbozhanhare dzavo pamwe nekushayikwa kwavaigara, izvo zvinove mucherechedzo wekuti vanogona kutiza nyaya yavo isati yatongwa. Vanduna vati kunyange hazvo bumbiro remutemo yenyika richisungira kuti munhu wese anenge apara mhosva apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso, matare ati mukana wokuzeya kuti munhu anokodzera kupiwa here mukana uyu kana kuti kwete. Bwetara vakasema vasteti kachere vaudze Studio 7 kuti vari kupikisa mutongo wapiwa nedare uyu.
Saka tiri kungobuda mudare ikozvinoizvi, saka paruling yapiwa nemutongi varikuti hazvina kukodzera kuti tange vakasema kuvedeo nezvikonzero zvekuti pavabuda nyaya iyi akanga ainda akanga akamboshayikwa nemapurisa. Saka maonero edare ari kuti naizvozvo haakodzeri kupiwa bheo, hapana garandi yekuti akapiwa bheo anozozviunza kudare kana akudiwa. But zvisinei hazvo, tazivisa dare kuti tioda kutora nyaya toenda kuhigh court.
Vakasema ava vanova nemakore anodarika makumi maviri vachishanda semuchuchusi vanotarisirwa kumira pamberi pedare zvakare musi wa5 ndira. Masvondo maviri apfuura, mutongo wedare repamusoro reHigh Court Justice Benjamin Chikoero vakapa mutongo wekuti Taji Musa Abdul nevamwe vake vabvise zviuru zvishanu zvemadhora emuno semari yechibatiso panyaya dzavari kupomerwa mushure mekunge vakasema vabvuma kuti izvi zviitwe. Mutongo uyu wakamutsa mutauro munyika, uye muchuchisi mukuru wehurumende vakumbira ihodzi. Vakamisa basa vakasema vachivapomera mhosva yekuti vainge vasina kutevera gwara rebasa, uye vaifungidzira kuti vainge vaita zveuori panyaya iyi. Mune imwe nyaya, vanduna varamba chikumbiro chevaimbo vagurukota rehurumende yamaprisca chekuti dare rivape magwaro avo ekufambisa kuitira kuti vanorapwa kuSouth Africa, vachiti hapana zvashanduka kubva pavakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso gore rapera. Vati hapana chikonzero chokuti hamaimupfumira vapiwa magwaro avo ekufambisa maviri pari zvino, vachiti dare reHigh Court rakadzamisa pfungwa dzaro panyaya iyi. Hamaimupfumira vane mapasipoti maviri, diplomatic passport neimwe yemuno ine visa rekuUK, asi vanduna vati vanobvumirana maimupfumira panyaya yekuti varikiswa patambo yekubatwa necovid-19 nekuti vamhangare kumapurisa ekuAvondale kaviri pasvondo rese. Nekudaro vanduna vati hamaimupfumira vazvipire kumapurisa kamwe chete pamwedzi kudzamura nyaya yavo yatongwa. Hamaimupfumira avo vaimbo vegurukota rinoona nezvevashandi vari kupomerwa mhosva dzeuori mubazi iri neNational Social Security Authority kana kuti NASA, uye vave negore nemwedzi inodarika mishanu nyaya yavari kupomerwa isati yatanga kutongwa. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudya.
Zvino hazvina kumira zvakanaka pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa, sezvo motokari nemabhazi zviri kupedza mazuva anosvika mashanu zviri mumutsetse. Izvi zvinonzi zvakakonzera kushaya kwemumwe mudzimai kuBite Bridge ari mubhazi achienda kuHarare. Mudzimai uyu anonzi akatanga nekufenda asati afa, kunyange hazvo vamwe vanhu vainge vari mubhazi vakaedza kumubatsira. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiri Ramaphosa, serimwe danho rekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19, vakati mabhodha akurumidze kuvharwa, izvozvo pakuti zvinhu zviite manyamamire nerongo apo vanhu vakawanda vari kudzokera kumusha kubva kuSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata mukuru wesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika kana kuti International Cross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwe zviri kuitika.
Paita dambudziko guru panyaya yekuti South Africa iri kuvhara bhodha yaro na10 mushure menge mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaSiri Ramaphosa vaisa mutemo wekefyu. Pakatanga ipo kuti bhodha raakuvharwa na10. Zvaakudzora nguva yekubatsirwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvinoida kuyambuka. Zvaakukonzera zvekare dambudziko rekuti vamwe vanenge vaya vachimhanya vachiita hwakiti negonzo nenguva vachimhanyira kuti macovid-19 test certificates avo ange asina kudarika nguva yaakatarirwa kuti upenyu hwavo huno anorarama. Saka zvakanganisa zvikurusa, vamwe ndo vanobvawo kuZimbabwe vachida kugumira Mesina vaine chiimbo chekuti vachashandisa macovid-19 certificate imwe chete kuenda nekudzoka. Saka vanenge vasisakwanisi kushandisa imwe chete, zvopedza zvavadhurira kuti vange vachitestwa zvakare pakudzokera kuZimbabwe.
Vanhu vari kubhadhara mari kuti vange vachivhenekwa iyo COVID-19.
Zvari kuitikana zvekuti kana munhu akatestwa COVID paBitebridge Border Post iri kuita iyo 170 rands
Kana kuri ku South African side, it's valid for 72 hours. Kana kuri ku Zimbabwe, it's valid for 48 hours. Saka zvinosiyana nenyika kuti uri kupfuura nyika dzipi, but ma certificate ndiwo mamwe chete iwayo. Kana uchinge wangotestwa ipapo pa Bedbridge Border Post mukati muborder, inozongosiyana nekuti nyika yauri kupinda yacho ndeipi.
Zviri kufambawo sei sekunzwa kwamuri kuita iko kuLimpopo uko kunopinda vamwe vanhu zvisiri pamutemo? Tiri kumbonzwa zvichinziwo vamwe vanhu vari kunyura mumvura vachibva vafa iko zvino izvi nekuti mvura inenge yawandisa gore rino.
Border sango rinongori on. Kune varidzi veko vanoziva pekuyambuka napo, saka vanhu varingoyambuka neborder sango iroro dzekuziva kwenyu. Asi kune vanenge varipo vanazviti ndo varidzi venzvimbo idzodzo ndo vanoziva kuti vanofamba vachiyambuka nepapi pasinganyudze.
Nguva ino kazhinji vemabhazi ava ndo pavanenge vowedzera mari dzekuti vanhu vange vachienda kuZimbabwe kana kuSouth Africa. Vanhu vari kubhadhara mari pari zvino.
Zvino izvi kubva muJohannesburg wakananga kuHarare kuri kuita iko 800 rands. Kubva muJohannesburg wakananga kuBulawayo kuri kuita 800 rands. Kuchito kubva muJohannesburg wakananga kwaMutare kuri kuita 1000 rands.
Asi gore rino zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vasafambe-fambe. Zvakamira sei kumabhodha uko? Vanhu vari kuenda here kuSouth Africa vakawanda kana kudzokerawo kuZimbabwe?
Hongu vanhu vari kuenda vakawandisa sekuti mabhodha tozotanga akavharwa. Vanhu vanga vakavharirwa vari kunze kwenyika, saka haichisiri nyaya yekungoenda kuholiday chete, asi yanyaya yekutoti vanhuwo vava kutongowamukana wokubuda kubva kunyika dzekunze vachidzokera kunyika dzavo dzavanobva dzakafanana neZimbabwe.
Mukuru wesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kana kuti International Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare muJohannesburg. Apo veruzhinji vari kuita chipatapata kushanyira hama neshamwari munguva yezororo rekisimusi negoredzva, vanotakura veruzhinji vari kutora mukana uyu kuwedzera mari dzinobhadharwa neveruzhinji. Nhundurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanotakura vanhu vari kutora mukana wezororo iri kukwidza mari dzavanobhadharisa veruzhinji. Mumwe wevanhu vasiri kufara nekukwidzwa kwemari idzi vaMike Chegura vanoti vakanzi vabhadhare madhora matanhatu ekuAmerica pamufambo unochiita madhora matatu ekuAmerica.
Kukuru yekuita transport kubva kuchinhoyi kusvika kuHarare kwakonzeresa kuti isusu ari kufamba pamaholidays panapa tipinde pamatambudziko just because kana ichikwira kubva pa3 ichienda pa6 ne100%, that means kuti hazvinasi kufambira zvakanaka. Kana ichitonzi yakwira, that means kuti kana petrol chaicho inenge yatokwirawo.
Mumwe mutyairi vagift maki vanoti sezvo vanga vasingaite mari yakawanda nekuda kwevanhu vashoma vaifamba nekuda kwemitemo yechirwere cheCOVID-19, vari kutora mukana uyu kukwidza mari sezvo vachifunga kuti vanhu vakawanda vachange vachifamba munguva yezororo.
Kuro tikaka kuratswa kaitwa kima lockdown eCOVID kunogona ngokonzeresa futi kuti vanhu vango chingofamba nekuti vakutoti ndopatavanaombwa nokunoona chi kana futi ukukwidza futi.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumapurisa kuti achaita sei nevanhu vari kukwidza mari dzekufambisa munguva yezororo. Asi mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti hurumende haina kubvumidza kukwidzwa kuri kuitwa mari dzekufambisa nemotokari dzinotakura veruzhinji dzakazvimiririra.
Haina kukwidza mari dzekufambisa. Isu ndo zvedu kunyanya ndezvekuti mhuri yeZimbabwe ifambe nzendo murunyararo zvisina njodzi uye ichibhadhara muripo wakaerekana.
Amai Chombo vayambirawo vose vari kutakura vanhu vasina magwaro akakwana kuti vachasungwa nemapurisa.
Pane mota dzisina mvumo dzekunge iri parod dziri kungotakura vanhu. Tiri kuyambira vanhu kuti mota idzodzi dzatiri kuona hadzifaniri kunge dzichikutakurai, uye muri kuona kuti dzimwe dzinenge dzakavharwa nemakadhibhokisi dzimwe newaya. Hazviite kuti vanhu vanenge vachikwira imomo vange vari sefu. Tinotoratidza kuti mota idzodzi hadzina matsamba magwaro anodiwa. Ivo vari kutakura ivava tikuona dzimwe nguva vanenge vachitokwidza mitengo yavo uye vachitakura panenge pasingabvumirwi. Iye zvino tinoshuvira kuti kudai mapurisa vaita basa ravo nemazvo sezvavanoita zvokuti vasunge idzi mota.
Nguva yezororo vanotakura vanhu vanokwidza mari dzekufamba nezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kuwanda kwevanhu vanenge vachifamba pamwe nekudhura kunenge kuchiita mafuta edzimotokari panguva ino yezororo rekisimisi pamwe negore idzva. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakazivisa nemusi wechipiri mazita evanhu vanopfuura makumi maviri vavakapa ruregerero pamhosva dzose dzavakapara. Ukuwo vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica mutsva vaJoe Biden vakashora zvikuru mabatirwo ari kuitwa nyaya yekupinda zvisiri pamutemo kweva vanoti vasori veRussia vachisora mapazi mazhinji ehurumende yeAmerica, vachiti izvi zvakakonzerwa nekushaya hanya kwavaTrump vasingachengetedze America. VaBiden vakati vane zvavachaita nenyaya iyi kana vatanga kushanda zviri pamutemo semutungamiri wenyika yeAmerica pavachatoreswa mhiko musi wa20 ndira gore rinouya. Vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti zviri kuitwa navaTrump zviri pamutemo kunyange hazvo vanhu vasingazvifariri.
Kutambidzana kwautongi tinoona kuri kuramba kuchienderera mberi. VaBiden vari kuramba vachiita maappointments avo ari critical.
Pane chimwe chamboti chaitika here chinoita sokuti vanhu vasanyatsofara mune zvinangwa zvavaBiden kana kuti musarudzo dzavari kuita pavanhu vavanoda kuti vazoita makurukota avo?
Hapana chatati taona chakanyanya kudzama. Asi kungoti munongoziva mumapato munenge muine within a party mune mapiece nemapiece nemapiece. Saka vamwe nevamwe vanenge vachipusha ivo kuti dai wavo apinda pachinzvimbo.
VaTrump vava kumborakidzawo here kuda kushanda navaBiden mukutambidzana kweutongi?
Maonero atinoita vaTrump havasati vachinja mamiriro avo pakuti vaTrump haasi munhu uyo kuti achazobvuma kuti ndakakundwa.
VaTrump vabudisa mazita evanhu vanopfuura makumi maviri evanhu vavanoti varegererwa mhosva dzavo dzavakapara. Pane zvamukatitaurira pamusoro penyaya iyi?
Chokutanga ndeyekuti izvo ava vanhu vavaregerera hatinoti mapardons zvinhu zvinoratidza kuti vaTrump munhu ari kugadzirira kuenda. Ava masimba ari mubumbiro remutemo weAmerica kuti president anotenderwa kuregerera vanhu vanenge vaine mhosva dzavakapara. Saka zvavari kuita izvi vaTrump zviri kutiranidza kuti munhu ari kugadzirira kuziva kuti musi wa20 January anenge asisina masimba iwayo, saka vari kutomashandisa. Tichitarisa kuti vanhu vavaregerera ava ndivanani, tinoona vazhinji vacho dziri dzatingati shamwari kana kuti vanhu vanenge varekomendwa neshamwari dzavo. Mapadoni awa inyaya yatichange tichiongorora nokutaura nezvazvo mumazuva ari kuteverawo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano vachitaura vari parunare kuMaryland natanonoka wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika 100 vakafa muNigeria nepamusana pechirwere cheyellow fever kubva mukutanga kwegore rino. Nyangwe hazvo vanhu vagara vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi kubva muna 2004. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kusavimbika nemushonga wenhomba uyu zvikuru kumaruwa rimwe rematambudziko ari kupa kuti chirwere ichi chinetse kupera muNigeria sezvo vamwe vari kuramba kubayiwa. Basa rekubatsira vanoshaya chinhu chinonzi nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reTexas muno muAmerica, Advocate James Bayanai, chiri muropa. Kubva muna 2010, Advocate Bayanai avano vegweta varikubatsira vana vechikoro vanoshaya varikumaruwa akasiyana siyana muZimbabwe kuburikidza nekuunganidza rubatsiro rwemabhuku nezvimwe zvinodiwa mukudzidza. Vanoti kubva nguva yavatanga sangano ravo reZimbabwe Youth Development Foundation Trust vakwanisa kubatsira zvikoro zvakawanda kwazvo zvemunharaunda yeChirumanzu neHurungwe. Mwedzi wapera, Advocate Bayanai kuburikidza nesangano ravo vakabatsira vasungwa vekuchikurubhi Maximum Security Prison nekuvatengera chikafu pamwe newheelchair. Vakauya muAmerica muna 2015 vachinoita zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro zveugweta. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naAdvocate Bayanai kuti tinzwe nezvemabasa avari kuita.
Maprograms nemaprojects akawanda andinoita kuZimbabwe through foundation ndandakatanga Zimbabwe Youth Development Foundation Trust inozikanwa zvakare nerimwe zita rekuti Zimbabwe Spelling Bee. 2014 ndakatanga Zimbabwe Youth Development Foundation Trust iyo patakaitanga donzo rangarire kusapota maeducational initiatives kuZimbabwe. Saka gore negore tinounganidza mabhuku nezvimwe zvinobatsira pakudzidza tichizvitumira kuZimbabwe zvichiendawo kuvana vatingatiko vari disadvantaged. Uyezve gore negore tinoti vana vaite macompetitions aya anonzi Spelling Bee. Vanosangana zvikoro nezvikoro voita macompetitions aya then vanenge vahwina tinogadzira timu yatinoti Zimbabwe Spelling Bee team inoenda kunokompita kuAfrica Spelling Bee Championship. Saka isusu hatingwaoni chete semacompetitions emaspellings aiwa, tinoona kuri kutiraya kuti vana vave neyatingati pachirungu exposure.
Takaonawo muri kubatsirawo vasungwa vari kujeri rechikurubhi. Mungatitaurirawo pamusoro pechirongwa ichocho?
Yes, tese panenge paine need tinoona zvakanaka kuti tikwanise kupawo ahands kana rubatsiro. Sezvatakaita maweeks apfuurayo kuti pane vamwe vasungwa vatakaonawo vanga vari kudzimbikana nekuti vanga vasingakwanisi kufamba, vanga vachiitambudzika zvakanyanya, then we decided kuti tivabatsirawo newheelchair through the Tilda Foundation. Saka takakwanisa kuvabatsira kuti vange vachinopiwa.
Pakuunganidza kwamunoita rubatsiro, matambudziko apa amuri kusanganawo nawo?
Vatinoshanda navo muno muAmerica maorganizations mamwe anotibatsirawo sezvo sokuti tiri kuunganidza zvakaita sekuti tiri kuda kutraya kuti titumire container rinenge rakazara zvi. Organization inogona kungoti isusu tiri kukubatsirai nezvinhu asi hatisi kukupai mari yekuti mushipe. Saka shipping cost yese iri kwamuri, then isusuwo totanga kumhanya-mhanya kuti tiwane chi mari yekuti tishipe. Kana kuti vanoti tinokupai half then half motsvagawo. Saka isusuwo kune vamwewo hamukwanisi kutibatsirawo here, hamukwanisi kutibatsirawo here kuti zvinhu zviende. Uye kana tasvika kuZimbabwe sometimes tinogona kunge izvinhu zvenyu zvinofanirwa kubhadhara juti.
Matauro nyaya yekuti muri kushanda nezvikoro, iye zvino mune zvikoro zvingani zvamuri kushanda nazvo?
Tine zvikoro zvakawanda. Zvinotipenda hazvo nekuti purogiramu ipi. Pachirumanzi chaiko takashanda nemaschools akati wandei anosanganisira ana Maware Primary School. KuHurungwe takashandawo nemaschools akawanda, Hurungwe West.
Ndoupedza hangu ndichibvunzawo kuti iwo Advocate Bayanai vakazvarirwa kupi, vakakurira kupi?
Ini ndakazvarirwa kwaChirumanzu kuMidlands. Pandakazvarirwa ipapo ndikakurira ikoko kwaChirumanzu, ndikadzidza panonzi paHama High School. Primary yangu ndanga ndaitira panonzi paMaware Primary School, kubva grade 1 kusvika grade 5. Ndikazoenda kuHighfield panonzi paMutasa Primary School, ndikaita grade 5, grade 6 and grade 7. Ndikazoendawo kuUniversity of Zimbabwe Law School kundanganoita zvidzidzo zvangu zvemutemo ndiri ikoko. MaAmerica 2015 ndopandakauya ndichiita zvidzidzo zvepamusoro yavanoti graduate school. So ndakaita masters yangu panonzi paTulane University Law School kuNew Orleans.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuTexas muno muAmerica, Advocate James Bayanai vachitaura vari parunhare kuTexas kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. mutori wenhau dzemitambo Tendai Ndemera uyo akashaya nezuro mangwanani acharadzikwa muHarare nemusiwechishanu masikati. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Vemumhuri yekwaNdemera vazivisa kuti mutori wenhau dzemitambo mukuru uyu acharadzikwa kuZororo Memorial Park nechishanu masikati musi wekisimisi. Ari kutungamira basa rekuradzikwa kwaNdemera vachamunorwa Thomas Ndemera. Avo vanouye zvekare munin'ina wemufi vati zvese zvave mugwara remunzira yake mumba yekugumisira kuZororo Memorial Park.
Urungwa uyati vanhasi urara mumba mangwana uzviradzikwa musifurait Zororo zvazvo.
vaNdemera vati mufi acharara mumba make mangwana asati aenda kunzvimbo yake yeZororo. Vatenda mukoma wavo nebasa guru raakabata pakashayika vabereki vavo.
Ndiye munhu akatoti akatori hero pila akagama parents angu ese namakoma angu akashaya nedzimama dzisisi masista angu. So pari zvino tasati tafu tiri vasikana wani mukomana ndindasara.
Asi vati vari kukumbira rubatsiro rwemari yekuwedzera kubhadhara bhazi rinofarira kutakura veruzhinji kuenda kuZororo Memorial Park. Mwanakomana mukuru waTendai Ndemera Oliver ati arwadzikana zvikuru nekushaya kwababa vake avo vanga vachengeta mhuri yese.
Zvinhara vandirwadza zvapedzisira vandirwadzisa maendera achavaita zvizhinji hangu zvekutaura.
Ndemera ane nhoroondo yakasimba mukunyora nezvemitambo mushure mekushandira Herald, Sunday Mail, Daily Gazette neStudio 7. Ndemera akadzingwa basa kuZim Papers muna kukadzi 2004 achipomerwa mhosva yekuve mutori wenhau weStudio 7. Vamwe vatori venhau vaviri vakadzingwa neZim Papers vachipomerwa mhosva yekushandira Studio 7 ndeRobson Sharuko naRex Mpisa. Sangano reReporters Without Borders rakakurudzira Zim Papers kuti idzosere vatori venhau ava pabasa, asi izvi hazvina kuitika kunze kwaSharuko. Zimbabwe Media Commission kudarikidza nemukuru wayo panguva iyi vatapataona mahoso yakati zvakaiitwa zvekudzingwa Ndemera nevamwe vake basa zvaive mugwara nekuti Voice of America yaishanda nechinangwa chekuvhiringa kugadzikana kweZimbabwe. Ndemera uyaizivikanwa nekuti ndemu akashaya ave nemakore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa uye asiya vana vanomwe nevazukuru vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezongwa idi yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Chikwata cheFC Platinum chakunda chikwata cheSimba Stars chekuTanzania 1-0 mumakwikwi eChampions League. Dare redzimhosva ranyima muchuchisi wehurumende vatapiwa kusema mukana wekuti vabvise mari yechibatiso. Vanotakura veruzhinji vari kutora mukana wezororo rekisimusi kukwidza mari dzinobhadharwa neveruzhinji. Mutori wenhau dzemitambo Tendai Ndemera otarisirwa kuradzikwa muHarare nemusi wechishanu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 23 Mbalakazi 2020 ngu-Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Singamelela ukuthi uhulumeni azafake izimiso, azafake ukuthi lockdown, azafake amapolisa endleleni, hayi. Kodwa thina, nxa kuvuma, kasizihlaleleni emakhaya. Kasihlaleni sonke isikhathi sigqoka ama-mask ethu, sithwale ama-sanitizer nxa silawo, nxa singelawo, lapho afakwe khona, siwasebenzise.
Kubhubhe abantu abane bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe, ekutshoneni kwelanga layizolo. Osokukweze inani lasebetshonile kwabedlula amakhulu amathathu, 326.
Indawo le siluse during i-16 days of activism. Sisithi thina ukuhlukumezeka kwabo mama ayisikho ukuchaya kuphela physically, but also konkani ukuthi ukuswela izinto ezinjengamanzi, ukuswela indawo ezinjengamagetsi, ukuswela indawo ama-facilities anjengama-toilets, kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Nabesifazana bakobulawayo abaphila ngokuthengisa balungiselwe izambuzi emkambo lapho abasebenzela khona. Ukuthi abomndeni wentathelo zindaba yezemidlalo elodumo uTendai Ndemera obhubhe emadabu kakusa ngolwesithathu babika ukubana uzobekwa emathuneni aweZororo Memorial Park eHarare ngolwesihlanu ngelanga lekhisimusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kubhubhe abantu abane bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ekutshoneni kwelanga layizolo. Ababili babo bebengabe Mashonaland East, abanye ababili bengabakobulawayo leManicaland. Osokukhweze inani lasebetshonile kwabedlula amakhulu amathathu, 326, lokhu lo mkhuhlane waqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhulumende labezempilakahle baqhubeka bexwayisa lokukhuthaza uzulu ukuba alandele iziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele, eye-World Health Organizations, WHO, zokuzivikela ekuthelelweni i-COVID-19. Lokhu kufakazwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emazwini akhe awethulele uzulu ngesikhathi ilizwe linanza usuku olwalotshelanwa isivumelwano somanyano Always Unity Day.
There was again appeal to the nation to remain mindful of the fact that COVID-19 is still with us. During this
ngiyalicela bantu lingazela khohlwa ukuba iCOVID-19 isakhona phakathi kwethu. Kumele sizinakekele kakhulu thina kanye lezihlobo zethu ngalesi sikhathi sokujabula. Singaze sadanisa uNkulunkulu.
Phakathi kwabedlula kancane ikhulu 122 abatholakale bele COVID-19 izolo, abedlula kancinyane ikhulu 105 ngabangelambali yokuya kwamanye amazwe, kuthi abalichumi lasikhombisa babo kungabaphenduka ekhaya bevela kwele South Africa. Bakhona abafana lomnumzana Sabelo Dlamini isakhamuzi eHarare abathi ngabe uhulumende ubuyela ekuqiniseni iziqondiso zokuvimba lumkhuhlane kubuyelwe kulokho ayekwenza lumkhuhlane usanda kuqhamuka elizweni.
Ngokwenzakala kwezinto ngendlela inani labantu abanjwa yilo mkhuhlane we-corona indlela elikhwela ngakhona, bembona nganohulumende nxa engayibisela amanye ama-restrictions, ikakhulu endaweni ezivele zigcwala abantu kakhulu, abantu bahlala beminyene khona. Uhulumende uyazazi zonke indawo, ulabo abantu abangakwanisa ukuthi babone ukuthi labo bantu abaminyane kakhulu bayafaka ama-mask, bayalandela izinqumo zonke zokwehlisa inani labantu ababanjwa yilo mkhuhlane.
Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi kakumelanga ukuba kuze kufike esibangeni sokuthi uzulu ethulelwe iziqondiso ezilukhuni. Omunye wabo ngudokotela Gary Shaba othi uzulu kumele azimisele yena ngokwakhe ukulondoloza impilo yakhe.
Singamelela ukuthi uhulumeni azafake izimiso, azafake ukuthi lockdown, azafake amapolisa endleleni, hayi. kodwa thina nxa kuvuma kasizihlaleleni emakhaya kasihlaleni sonke isikhathi sigqoka ama mask ethu sithwala ama sanitizer nxa silawo nxa singelawo lapho afakwe khona siwasebenzise ngasonke isikhathi ungananzelela lezinsuku abantu sebeyekethisa imaski sigqoka entanyeni kumbe esilevini kwezinye indawo ikakhulu nxa sikhangele emalokitshini lasemaphandleni kukalutshwane ukuthi ufica abantu bebuthene begqoka ama maski kodwa lokhu kuyingozi kakhulu ngoba kwenza kube lula ukuthi umkhuhlane umemetheke ikakhulu endaweni ezinjalo
embikweni wabo abawethula nsuku zonke we-COVID-19 update abogatsha lwezempilakahle baveza ukuba abesilisa abakusibanga seminyaka esukela kwengamachumi amabili kusiya kwengamachumi amane yibo abahlaselwa kakhulu ukwedlula abesifazane njalo beyisilinganiso esifika phose amachumi ayisithupha 57%. Kwabesifazane leli gciwane libikwa livame ukuhlasela asebekhulile abaleminyaka ephezulu. Kunje sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi lanye 12,544 asebehlolwe bafunyanwa belegciwane leli lokhu laqala ukuhlasela elizweni. Abasinde kulumkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,159. Ezwekazi le-Afrika kutholakele abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 60,254. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamachumi phose athoba minwe mbili 78.2 million abahlaselwe ligciwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.7 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezedlula ezilichumi lasitshiyagalombili 18.2 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 322,851. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abesifazana bakubulawayo abaphila ngokuthengisa balungiselwe izambuzi emkambo lapho abasebenzela khona ngoba kubonakale ukuba akula zambuzi ezihlanzekileyo abangazisebenzisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izambuzi lezi zisemkambo phakathi kwedolobho lakobulawayo njalo besezilesikhathi eside zingasebenzi. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, bemanyane labenhlanganiso elwela amalungelo abomama eWomen's Institute for Leadership Development, iWild, bathi babone belomlando wokutholisa omama indawo ezihlanzekileyo ezokusebenzisa, bethi ukuswelakala kwezambuzi kuyahlukuluza umuntu ongumama njalo kumaviki adlulileyo kulomama owatshaywa yigetsi wabhubha ezama ukuzinceda emgodweni ngoba kungela zambuzi eduze. Unkosikazi Zanele Khumalo ophila ngokuthengisa ukhuluma ngenhlupho abakade behlangana lazo bengela zambuzi ezihlanzekileyo.
Usually, Mama bona ebathi sele lokuchapha ematoilet. Befica ukuthi ematoilet kuyabe kuminye nawe, ufica ukuthi enye sewusegcwele, benzele phansi idoti kungasangeneki. Kube le challenge ukuthi akulamanzi ematoilet besingena nzima, ukuthi uphume ungagezi izandla. So ama challenges besithola lawo amaningi kakhulu etoilet laphana, ufica ku queue vele abantu beline le, kungangeneki phakathi ematoilet, but siyabonga nxa ukuthi sebenza sebesilungisele ematoilet.
Umnumzana Mike Ndiweni, ungumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi izambuzi eziningi kazisebenzi emkambo kungakho bebone kungumlando wabo ukulungisa izambuzi.
Umuntu ongosemsebenzini kuyadinga ukuthi anayo indawo yokuzinceda nxa sethethwa waphatheka. Ngokunjalo omama labo kumele nje abantu abasemsebenzini umuntu olendawo zokuthi bazincede nxa sekuthe baphatheka. Njalo futhi okumqoka yokuthi sikunanzelayo ukuthi omama phela ama-toilets amaningi awasebenzi khonapha emkambo. Yikho kumaviki ambalwa edluleyo kuyoba le kesi yomama lonto awatshaywa igetsi emgodweni ezama ukuzinceda ngoba kwakungani kwakungala toilet. So sibone kungumlando ukuthi sizame khona okuncane esilapho sixhase iBulawayo Council sile Wild kuze sirenovate this toilet. So our hope is that ama-vendors bazalobuntu and bazame ukuthi babone indawo leyi iyancedisa kakhulu bayiphathe ihlanzekile njalo bengadilizi into ezenziwe phakathi.
umqondisi wenhlanganiso yabo mama Women's Institute for Leadership Development, unkosikazi Samkeliso Khumalo, uthi ukuswelakala kwezambuzi kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Ngani ukuthi sifake indawo yokuthi omama bakwanise ukutshintsha ama-napkin for abantwana, kwenzela ukuthi bangahlupheki njalo nxa kuyukuthi bafuna ukutshintsha abantwana ama-napkin. So indawo leyo siyilungise during i-16 days of activism. Sisithi thina ukuhlukumezeka kwabomama ayisikho ukuchaya kuphela physically, but also khonkhani ukuthi ukuswela izinto ezinjengamanzi, ukuswela indawo ezinjengamagetsi, ukuswela indawo ama-facilities anjengama-toilet kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Unkosikazi Alderman Monica Lubimbi, umsekeli wekomiti ye-health and housing ekhansilini yakoBulawayo, ukhalaza ngokuba uZulu uyabhidliza izambuzi laloba elungiselwe kuhle.
Nje lanxa sibenzela kahle njenge-city council abantu baduba ngokuthatha khona ukhana kuyizinto okoku-clean toilet, abuye avandalize ini impompo, athathe impompo right kwampani nxa isesebenzisile isambuzi uzageza ngapi nje usethethe amathishi zonke bayathatha, akulanto abangayithathiwe konke imithanyelo bayithatha, konke ama-sanitizer bayathatha. Asikwazi ukuthi kanti uBulawayo singamncedisa njani.
Umansipala wakoBulawayo uthi ulezambuzi phose ezilikhulu i-97 kodwa ezedlula ingxenye zivaliwe ngoba uZulu ezisebenzisa buchapha engalondolozi ukuhlanzeka. Ngimele Studio 7 wakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abomdeni wentatheli zendaba ebeyilodumo yezemidlalo uTendai Ndemira obhubhe emadabu kwakusa ngolwesithathu babika ukubana uzobekwa emathunani aweZororo Memorial Park eHarare ngolwesihlanu ngosuku lwekhisimusi. UNdemira olembali yokusebenza njengentatheli zendaba yezemidlalo kumankampani ezindaba achiyeneyo okweminyaka ethile akugcela iphephandaba leHerald, Sunday Mail, Daily Gazette kanye le Studio 7 utshone eseleminyaka engamashumi ayisithupha lambili yokuzalwa, njalo utshiye abantwana abayisikhombisa labazukulu abayisithupha. Asebenze labo ekuthapheni indaba zemidlalo abanjengoCharles Mabika, Stan Katsandi, Colin Matiza, Tawanda Tafirenyika labanye. Bamchaze njengomuntu owayesebenza yula laye ejabulela uhlekisa abanye emsebenzini langekhaya. Abantu kunje babutheni kukheli ethi number 4 Kenan Mhlanga Avenue emzini weNational Mbare eHarare. Umna wakhe Mnumzana Jamnorwa Thomas Ndemira onguye okhuluma emele imuli utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo wonke omngcwabo asenziwe ukuze ayebekwa eZororo Memorial Park ngolwesihlanu. Umongameli Donald Trump usebambisana labanye abakudalela iCongress ukwenzela ukubana azame ukuguqula impumela yokhetho olusanda kwenziwa kwele Melika. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump uzenze imihlangano embalwa eWhite House lamanye amalunga eHouse of Representatives akubandla lakhe lama-Republicans. Okhekela idale lesenethi uMnumzana Mitch McConnell uthi akumelanga abakubandla lakhe baphikise impumela yokhetho lolu sokuhlolisiswa amavoti enziwa yi-Electoral College okumele abalwe mhlaka 6 zibandlela. UTrump usephanyeke udaba lokhetho emithathandaba eminingi okugoqela elikhulu lelizwe ele-Supreme Court elisenda kulahla isicelo sokuthi kuvinjwe amavoti eGeorgia, Pennsylvania, Michigan leWisconsin lapho athi ukhetho alukhutshwanga ngemfanelo. Imithathandaba ithi akulabufakazi obuveza ukuthi ukhetho lwebiwa nguMnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. UBiden ukhangelelwe ukuthi uzangena esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 zibandlela. Abalandela okwenzakala eMelika abagoqela umfundisi Rafael Mthombeni bathi kukhanya engani kulabanye abantu abathakazelela izenzo zikaTrump.
Akusikho ukuthi bayamesaba, njalo kakusikho ukuthi iqiniso kabalazi. Bayamfuna uTrump ukuthi abe khona. Ungakhangela ekuqaliseni ngo-2016 engena uTrump okuvele kungamelanga ukuthi angene khona ukuthi abe umpresident. Kodwa ke uTrump wasuka wakhuluma izinto ezifunwa ngama Republicans. Izinto ezinjengokuthi abantu abamnyama abasizi lutho, abantu abangadutshulwa nje baphonga ubulawa kungabi landaba. Izinto ezinjengokuthi ama-Muslims la akafuneki lapha. Izinto ezinjengokuthi asenzeni i-America great again. Izinto zonezana yizo kanye aba ezazi ngathi baqumbelene ngazo kodwa beswele umuntu onjengo-Trump obakhulumelayo ahlabeke ukuthi ibhadla egcikeni. Bayamvuna, bayamthanda, balahlekelwe. Nxa ulahlekelwe ungenzani? Angithi uyasekela khonoku.
Umnumzana Jane Moyo ohlala kule Melika uthi uTrump uzasuswa esikhundleni kulandelwa imithetho yelizwe, loba nje kukhanya engani kafuni ukusuka eWhite House.
Ayikho into nje azoyenza kuze kuthi mhlaka 20 nje even i-Secret Service lesikhiye esegedi ukuthi angene eWhite House iyabe isisithethi yasinikeza uBiden. So ukuthi vele angazamani ukuthi awayalele eWhite House akungeke kwenzakale lokho, ngoba i-America angeke ize kuvumele khona lokho, ngoba i-America iqine ngendlela engakhona ngoba iyalandela imithetho.
Kulabanye abasekeli bakaTrump abathi kumele idalele Congress livimbe impumela yokhetho lukamongameli. Bathi uTrump waqilwa libandla lamaDemocrats ezabelweni ezijiyeneyo. Izabelo zonke eMelika zithi uTrump wanqotshwa nguBiden kukhetho olubalulekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.
Lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Ukuhamba wezimota amaroli lamabhasi sekumempo emngceleni weBite Bridge osekubangele ukubana izizalwane zeZimbabwe eziphindela ekhaya zivela kwele South Africa zihlale insuku ezingaba zinhlanu zilokhu zizama ukuphuma elizweni lelo. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Indwendwe zezimoto ezilubhekise eZimbabwe bezisuka emngceleni weBite Bridge zizefika phose edolobheni leMessina. Iningi lalezi moto ngamaroli athwala impahla bese kusiba le moto ezincane lamabhasi agcwele abeZimbabwe abazimisele ukuyaqeda ikhefu leKhisimusi ezihlobo ekhaya. Esinye sizalwane seZimbabwe welibhekise eHarare ongazivezanga igama wathi usizi ukuthi bamile nje emangweni akulamanzi lokudla kanti ke ilanga likhipha inhlanzi emanzini.
Sibuye sivele eCape Town sifika apha izolo ngo-6 o'clock. Lapha akulamanzi okusela, akula ukutsha ilanga. Njalo eborder basicelelanga ukuthi inkinga yintoni ukuthi sibe lapha and asazi ukuthi sizohamba nini.
Abanye bebekhala ngokuthi incwadi abazithethe kwele South Africa ezikhombisa ukuthi abalalo igciwane le-coronavirus okufuze sihlale kwamalanga amathathu kuphela seziphelelwe isikhathi belokhu bengachaphi umncele. Izolo kubikwa kulowesifazane obhubhileyo esendwendweni zokuphuma lezi. Kubikwa ekhale ngokudinwa lokutshiselwa ngemva kokuqeda phose insuku ezimbili sebhasini elendele ukuchapha umncele. Baningi njalo kubikwa belahlekelwa zimpahla zabo emfuleni uLimpopo sebezama ukuchapha ngenyawo ukuze bayefike ekhaya iKhisimusi ingakaqali. Kubikwa ukuhlolwa kwezincwadi esikhombisa isimo se-coronavirus salabo abachapha umngcele nokulandelwa kweminye imithetho yokuvikela i-coronavirus kungenye yezinto ezibangela ukuhamba kancane kohlelo lokuchapha lungcele. Ngakwenye incele kubikwa umngcele uvalwa ngehola le-10 ntambama uze uvulwe ngemva kwehola lesine ekuseni kulandelwa umthetho wokwenqabela ukuhamba kwabantu kwele South Africa owethulwe ngumongameli Cyril Ramaphosa. Iziphathamandla zithi kuzathatha amaviki ukuqedale ingxabangxoza. Urhulumente usethumela amapolisa namasosha ukulungisa lengxabangxoza. Isikhulume sokatsha lwezokuthutha esabelweni seLimpompo umnumzana Mathome Mureme uthi sebeqalile ukuthatha amanyathelo okulungisa lengxabangxoza ngokwehlukanisa amabhasi imoda ezincane lamaroli.
The reason for this is because the officials on the side of South Africa and the other side.
Uhlupho lolulubangelwa ukuthi kungachaya isikhathi sokwenqabela ukuhamba kwabantu. Umngcele uyavala uze uvulwe ekuseni.
Processing people who want to go beyond the border.
Ngusenjalo umeli weZimbabwe vela South Africa umnumzana David Hamadziripi usethule amazwi enduduzo emolini iwesifazane obhubhileyo.
We are, as the embassy and particularly and specifically the consulate.
Sidabukile kakhulu njalo siphakathi kokuthintana lamapolisa akulele ukuze kuqale amalungiselelo okuthumela isidumbu sikamufu eZimbabwe.
Of the deceased by way of the necessary documentation to facilitate and enable the repatriation of her remains.
Umnumzana Hamadziripi uthi iofisi yakhe ikhathazeke kakhulu ngalokho okwenzakala emngceleni weBeitbridge. Uthi sebehlanganisa amakhanda lohulumende okwele South Africa kumizamo yokuqeda ingxabangxoza esiqhamuke kulo mngcele ukuze abeZimbabwe laba benelise ukuyafika ekhaya ikhisimusi ingakapheli. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo, abadlali abaningi bemidlalo etshiyeneyo baseZimbabwe bathi lonyaka bazabe bezihlalele ngekhaya lemuli zabo ngosuku lwekhisimusi kungenxa yemkhuhlane weCOVID-19. Ngithatha lezi ndaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usuku lwekhisimusi lusuku oluvame ukuthakazelelwa kakhulu ngabantu abaningi abagoqela labezemidlalo bona abaye bephumula behlabe ikhefu. Kujwayelekile-ke ukuba ngosuku lolu kunathiwe kudliwe abantu besina bendawonye lezihlobo labangani. Kodwa umdlali womdlalo wetaekwondo uVusimuzi Ncube uthi lonyaka yena konke lokhu uza kuzelwa komakhelwane.
Ntata, kuma-sports lapha ingane kuyadliwala. Ucabanga ukuthi mina ndoda ukhumbula ukuthi I'm a full-time sports person. Nathese kubo ikhisimusi ngilabantwana, no Christmas presents, no groceries. Kuzabe kuyi normal day nje njengamanye amalanga wonke. So kuyayilahla ndoda, vele ngiplan ukuzijonela endlini with family since we can't travel, no funds, nothing. Ngiyilahla my brother.
Uncube ngumnikazi weqembu lePanthers Taekwondo Club njalo uthola imali ngokuqeqetsha labo abafuna ukudlala umdlalo weTaekwondo okuyinto angenelisi ukuyenza selokhu kwamiswa ezemidlalo ngenyanga kaMbimbitho sekumemetheke umkhuhlane weCOVID-19 emhlabeni jikelele. Umdlali webhola lokuqaga iNetball uSindi Mulelo uthe eminyakeni inyanga kaMpalakazi kuyabe kulesiphithiphithi kule mcimbi eminingi yokuthakazelela ukuphela komnyaka, kodwa lonyaka kunzima ukwenza lokho.
Thina njengabemidlalo lonyaka iChristmas yethu asoze siyidlale njengeminyaka edlulileyo. Qala besidlala sijabule kakhulu ngoba kuyabe kule midlalo eminingi, lapho sebesithole imivuzo eminingi etshiyeneyo. Kusiba le micimbi eminingi njalo futhi eyokuvalelisana njengabadlali. Sibonga ukuthi uNkulunkulu uyabe sigcinile, wasenzela imidlalo yethu sayidlala sayiqhuba kahle kwaze kwafika uDisemba. So lonyaka ngenxa yeCOVID akula mbuthano ekhona. Mina saspenda iChristmas yami labantu bami, ifamily yami, ngiphekela abantwana sisidla sithokoza siyimuli.
UShadrack Nyawa ngumdlali weqembu lomdlalo wenguqu elidlala kusigaba sePremier Soccer League eleBulawayo Chiefs. Lo mdlali usanda kubizwa kuqembu elimela ilizwe lama-Warriors elilungiselela ukuyaphatheka kwimidlalo ye-African Nations Championship ozaqhutshelwa kwele Cameroon ngomnyaka ozayo.
Mina I'll be spending my time with my family indoors due to this pandemic, and for me now as a football player I'll be keeping myself fit since this year we didn't play football, so you never know next year ukuthi i-season ingaqala nini, so I have to keep myself fit.
Unobhala wenhlanganiso yobulawayo Metropolitan Darts League uNhlanhla Spanda uthi yena ngosuku lweKhisimusi uzabe esemzini wakhe emaphandleni.
Kuphelile umnyaka nanko sesikuKhisimusi, mina ngoKhisimusi ke ngizoziyela ekhaya ngiyodla uKhisimusi lezihlobo labangane, bese ngiphenduka-ke kumnyaka ozayo-ke sengizoqalisa ukuthi sibone ukuthi umdlalo wethu sizawudlala yini, lokuya emsebenzini, into ezinjalo nje. UKhisimusi nje yena angazi ukuthi uzobe njani under these restrictions. Having said all that, kuqondile nje ukuthi ama-restrictions amanye abe lokhu ekhona ukwenzela ukuthi kuvikele ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus, ngoba ma kungayekelwa nje hayi singafa siphepha.
Ukuqhutshwa kwezemidlalo kumiswe ngenyanga kaMbimbitho, kwathi ngenyanga kaNhlangula uhulumende uphe imvumo eminye imidlalo ukuba isingaqala njalo inhlelo zayo, kodwa balutshwane abayenelise ukuvuselela imidlalo ngenxa yokuba kuningi okumele bakwenze phambilini kokuba baphiwe imvumo yokudlala okudinga imali. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingujoseph Njanji.
Ngesizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Elimelika seliyazise ungokufakela izijeziso zenotho inkokheli yamankampani kahulumende weTurkey ebona ngezomvikela lokuthengwa kwezikhali kwamanye amazwe e-Defense Industries loba SSB ngokuthenga izikhali zohlobo lwama-missiles awe S-400 surface-to-air missile kunkampani kahulumende weRussia eye Rosoboronex. Lezi zijeziso elimelika lithi kazijonganga ukweyisa amandla ebutho lakweleTurkey loba amanye amazwe angabangane lalelo lizwe, njalo lemelika abangane beMelika njalo kungasahlolwanga ukwenza libe ngelingaqinanga ukuzivikela ukuhlaselwa ngamanye amazwe womhlaba, kodwa zijonge ukufakela eleRussia imigoqo lokwengeza indleko yele Russia ngomonakalo eliwudale emazweni womhlaba ngendlela ezijeneyo. Elimelika likubeka sobala Turkey ukuthi abakwenzileyo ukuthenga isikhali se-S-400 missile kulakho ukudalela ibutho leMelika ingozi enkulu ngokutholisa ele Russia inzuzo yemali enkulu, kanye lokwenza kube lula kuRussia ukuthi yazi imfihlo yonke yebutho leTurkey lomsebenzi wonke wokulungiswa kwezikhali zakweleTurkey. ELeTurkey libikwa lingazange lilalele isixwayiso seMelika ngoba liqhubekele phambili lathenga isikhali lesi S-400 missile, laqhubeka ngokulinga kokusebenza kwaso lanxa linikwe ulwazi olweneleyo ukuthi lilakho ukuthenga ezinye izikhali ezifana le S-400 ezilungiswa ngabomanyano weNATO ebezingasebenza ngendlela inye loba okungcono kulaleso eseRussia. Leli nyathelo libangele njalo ukuthi eleTurkey likhutshwe kumanyano wamazwe omhlaba wezomvikela weGlobal F-35 Joint Strike Fighter Partnership. Lezi zijeziso elimelika lithi lifuna kube sobala kwabeTurkey ukuthi kalisoze lagoqa izandla umngane walo esebenzelana lesitha sabo iRussia endabeni ezingaphambanisa ezomvikela emhlabeni jikelele. Embikweni olotshwe ngunobhala obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe omhlaba, Secretary of State uMike Pompeo ukhuthaze eleTurkey ukuthi lilungisise udubo eseludalile ngokuthenga isikhali se-S-400 missile ngokuphangisa, lisebenzelane lelemelika ukuze ubudlelwano bamazwe omabili bungonakali ngamandla. ELeTurkey umngane omkhulu njalo oqhakathekileyo weleMelika oluncedo olukhulu kwezomvikela emhlubulweni elikuwo okungabangane obukuhamba kuhle okweminyaka eminingi, ngakho kuqhakathekile ukuthi lilungise iphutha lokuba lesikhali esingadala ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili, kutsho uPompeo.
Lilalili udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo, uPraxedes Jeremiah.